Musangano kuGeneva wakafamba zvakanaka. Zimbabwe senyika takanga tiripo tizoteerera Director General achipa nhoroondo yekuti gore ranga rakafamba zvakadii. Zimbabwe tikarespondawo tikataura especially nyaya dzeemployment neissues dzeclimate change tikakontributa mune nyaya dzese dzanga dzichifamba dzinobata vashandi vashandirwi nehurumende. Saka musangano uchiri kuenderera mberi hausati wapera. Inini saminisa pangu panga pakakwana, saka ndakatodzoka ndakumusha.
Asi Honorable Mupfumira wamwe anenge wanga wachichema chema kuti chikwata changa chimirira hurumende chinenge chakati kurei nyika isina mari.
Hachisi chokwadi. Musangano uyu ndiwo netwa kamwe chete pagore inobatanidza nyika dzese. Delegation yakaenda haina kusiyana neimechienda makore ese. Kunoenda minister semutungamiri weminista. Kunoenda OPC, Office of the President and Cabinet. Deputy Secretary vachinonzwa zviri kukurukurwa nekupawo mazano kuitira kuti zvatinogadzirisa kuno zvipindirane nezvinodikanwa nenyika yose neILO. Kwakaenda miriri yePublic Service Commission. Public Service Commission is the biggest employer in the country at the moment. Saka chairman wePublic Service Commission anofanira kuti aende achinonzwa zviri kutaurwa maererano nezvekushandirana nekushandirwa. NASA kune nyaya dzesafety ende NASA iorganization inobatwa nevashandi vashandirwi nehurumende ende ndivo vanobata nyaya dzesocial security inova imwe issue hombe yesocial security nechidiscussa kuGeneva and that has happened all days. Hapana chitsva chaitika ipapa. And then vashandi vaunions ZCTU yanga ine vanhu vayo vairi vakaenda. Apex Council yemacivil servants president wacho akanga aripo. Ndatosiya variko. Vanomirira maticas variko. Saka as far as I'm concerned is a very lean delegation. Takatoreducer maofficials anobva kuministry and you can see ndingatodzoka. Permanent secretary vakatoenda papaya chiti chii tinofanira kuti tiende tiri lean. Saka zviri kutaurwa nesocial media handikakwanisa kuti ndiitaurirane nazvo. Hachina delegation haina kuita as usual. It's quite a normal delegation. Kungoti this time all arms of government, all arms dzemaunions dzinoenda kuti vanonzwa kuti zviri kufamba sei maererano nenyaya dzelabour. Ndezvandingakwanisa kutaura pari zvino.
Ko zvanga zvichimbo gunun'unwawo
nevaimwe nyaya issue nyaya irimwe issue iripo ndeyekuti tichibva kuno tinenge tichitaura setripartite handiti isu takabva kuno takasunga sehurumende nenyika. Tasvika ikoko pane vakada kuti Zimbabwe iiswe palist yemaoffenders. Tikatomboiswa paprovisional list asi tichinzi handi tine forced labour muZimbabwe. Handizivi ndekuti kwairi forced labour muZimbabwe but zvakazoongororonza papasina nyaya tikabva tadiswa palist zvisina kufadza vaya vanga vamboita kuti tiiswe palist but ndinongoitikawo makore ese kuti munogona kuiswa palist isu tasandionge muri palist. Vanenge vaonekwanzi vanokodzera kuramba vari palist vanoramba varipo and it's the first time Zimbabwe yatisiri palist yemaoffenders ende tofara chaizvo naizvozvo.
Angati Zimbabwe iswe palist iyi ndiani maimupfumira?
Haisi hurumende zvandingangotaura kuti haizi hurumende because anenge aku zvamiri apa ndini but nyaya yanga itaurwa ndeyekunzi kuzimbabwe kune forced labour. Kuti nditi forced labour kupi kwacho ndakushaya.